manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
zvakafamba zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovasave saka tinotarisa kuti rwizirwo runogona kuzoererawo ruchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaque ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa ZEC kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya izvizere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregister mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ukangogadziriswa ipapo isu seZEC hatirambe basa ratinenge tatumwa mutemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mambopuwa mapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mumutemo kuri yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu seziki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
sachigaro weZEC amairita makarau vari parunare muHarare
makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave
Mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru webato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana Mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT neZANU-PF kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadano anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma 12 o'clock kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza 2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa. Tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziriro dzesarudzo dziri kuitwa nana Zeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi. Munhu anofanira kutotarisa nyika. Hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo. Gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndo musangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback. Apo MP achitarangura kuti dare paramende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufazhaira here kana kuti raakumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzirisa.
Saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save. Saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kutsvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Mapensheni vanga vakatara vari kupiwa vakatemburapa last month about 1.3 million isinanga ari nguva inosvika 1.3 million.
Ko vamwe vacho zvangu vakuchema chema kuti tiri kupiwa mabhondi notsi, vamwe vakapiwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bhondi neus hangu fananaii ndiyonengeje unongotama us ichitenga dhora chinhu, bhondi rinongotengawo dhora chinhu. Taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitwa mumaoko zvakanyanyisa kutaramisa musina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Vanozvigarisa vogaisa atigarisa tambogarisa vanhu vuviri. Takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndopavari ndopatavabvisaozvinochaisaaaendiplaces. Kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kunyika.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishivai mahofa vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even wa mangu njika wakatoto orozo mashoka kafra na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeris kwa nezaka wanda ma structural issue nyayadze confidence nyayadze kuti ekonomi yedu yawa informalized. Saka zinu zi structural zisinga gonunga zishipedzi kwa chimbi chimbi. Nyaya yekuti hatisiko producer zvakakwana hatisakatakasa producer zvakakwana zvinoreva kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vana vana confidence nemabhanga vana vana confidence nemaformal financial systems hakupana maincentive ekuti vanotinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa dokwa zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoitwa kuona kuti number 1 wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvika hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvakurowo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunga achiwandudzwa makaona mabhanga edu muZimbabwe anga achimbotra maprofit I think banking system muZimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposits ekuti munhu unogona kungopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number 1 kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyayo yekuti mapolisi anogona kunga achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuwa mari kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatrevor saruaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruaka
chokwadi tinofara kudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central rakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatomba varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita portal ceiling for bonda road mushure meunge vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati vari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Terukuri Road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza vabereki kuti vatange kukwazira muside wema road nekuti vakuagreda rekuti uye kunogadzira Sherikuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nevekuti DDF vadayire chichemo uyezve vakuuya kunogadzirisa migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepa internet wakaita online 145 zvapamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa murunyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei mamutasa central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mugwagwa iyoyo dzaifa. Pane mabhazi aimboshandisa migwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumigwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojisi avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uzive kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 3 rand 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa ma$2 semuenzaniso kubva paSherikuru kuenda pavatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers? Ndizvo kubva paDC kuenda paBonda 18 kilometers is $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemamutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waPeshamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti vachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pavachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers vanogona kutora mwedzi vachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyoshumba Road ine road yekubva pamanika bridge inonzi Manika Loop Road inoenda nekujenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Takatotarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust, iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitika mai Nyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8 matimu 5 anobva Mamurehwa. Toita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tiyemwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yotsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iwaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yegirlstok. Mwana wezimbabwe anotamba ari kuwisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki. Asi pakukura kwavo vachivera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuzviridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakaona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiito chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo zvemasports, taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadiki diki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Saka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nanambuya zviri kuitwawo nevechidiki, taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete chiita tournament iyoyi. Ndo tournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veMinistry of Education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefuri chaiwo akatraina achibva kuna mazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake, une unyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipotsi anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbotsvanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ndokushanduka kwemamiriro ekunze. Vama jongwe, nasida uti mbukurukura ne zvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano Repeat Use It?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madheski hamuna makombiyuta hamuna varairidza havagoni kubikirwa tinguva dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kuBuruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichazipinda mutoireti here chii chatiri kuda kuona basa kuita education yacho vakutoikorodza nekarikiramu yavo itsvai vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murayiridzi abva ava nhapwa paba
asi kamanzwiro atiri kuita vamajongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina i
nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairmen emasbc vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndokukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure
asi ka vamajongwe muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo
chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information vana vakwanise kushandisa makombiyuta zavo zvine progress mukati izvi zvinhu zviri kwavo izvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose tisu nyika muregion muno ine malecture akatekesana nepasi rese saka tiiedukaisisini yedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku anguva yasmith
zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo
minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane vhaiorensi yakawanda iri kuitwa muzvikoro zvino munomu vhaiorensi yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti
haiwa maita basa vamajongwe
maita basa
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokudzoserai kuna blessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare mutungamiri wemdct vamorgan tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana zimbabwe electoral commission kana kuti zec inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuzimbabwe nyaya yekushomeka kwemari yodzika munyika yodzika midzi munyika yose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri toksia mina Chris Gande munaudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungakwazi uzakhokhele, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye lomnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxele sinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela kungakwazi uzakhokhele, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo besuke ekhuluma la ucabangayo mbakufisayo. Iliso asikhayele ngalo lati iliso esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu besekusengamthembi ukuthi yena olwakho uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress Congress yokukhetha inkokheli.
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama provinces akhetha inkokheli national executive ikhona. Okokuzwene yi Congress convention yokuyagcizelela kubuye confirm ngoku endorse. Isikhalethi zabakhona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Ngifuna ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona. Iyayenzela eHarare.
Hello ke ngumnumzana Methusela Imoyo esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party. Ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yama-coalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi i-coalition iyaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izanu kuye ithume esikoleni abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akukhondali kakahle abanye bahambi basiyale besiyale. Babona uhlupho besilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma-political parties. Basuka babe lomkhumbulo omnani bakhanyela izikhundla zabo bengasakhangeli ukuthi abantu bezibabo bafisayo. Ngibona ngathi lihlupho olukhona.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hayi ngibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ukuthi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu. Hayi ngathi udaba lebaphakathi kaMorgan Tsvangirai. Lo mjuru lo tenda ipiti yamabizo sikathi awathola nga uhambe bantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bona abantu nxa bengavumelana kule ama understanding acacileyo into le imbono ngathi izozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ngani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela amaizwe ayi principle ukuthi umuntu eyabenanzele ukuthi ngiyole support eningi ku ground bembona ngathi kuba lulu ukuthi akhokhele okwakade sangiyaqinzo lokuthi umjuru le support engalani ku ground andiyaqinzo lapho kodwa ngeya umuntu esiyazibona ngathi support ulayo sibile khanyayo uMorgan Tsvangirai ngathi uyakhali kulani kodwa umjuru angilashiwa njengoba yangaza ngene ku election leyo utenda ipiti. Wela ipathe entsha kangalangene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuhangena ekhetheni wabonakala labantu abamlandelayo uMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela layo okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha. Ngiyabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho. Nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokukade kuleyo. Kodwa-ke liqinise ukuthi uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity ehigh school lapha kwaMadlambuti, owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akwaMadlambuti ema-standing lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela ama-standi akamama obekade nguye-administress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa-wafa kwaso kuhamba njani?
Amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni, abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona ayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda owafa mahlayana. Amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo. Bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa ithe away kulapho okwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo take away ngomunye indoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho. Okukhanya ukuthi khona undoda lowo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo. Kwase kusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi. Abantu labo balile bathi khona okwakuqala bona abamukeli ukuthi khona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo.
Bacine bekhiphani pho?
Kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi khona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe. Amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu. Kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakwaMadlambuti ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna.
Kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadethi kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo.
Ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi.
Ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo, then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke.
Akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha Ncube. Kuyini kahle kahle likubonile?
Undoda lo sobhuku onguye ophethe iMadlambuti village nale kade ngisebenzela kuyo umsebenzi. Usukhela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapholiseni esiyangifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo. Then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke. Bagijima ke abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika baya kuya ke le-trunk naleyo eluhlaza ekagcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo.
Ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonileyo okuphilayo?
Komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo.
Inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani? Sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu.
Abafana abatheke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe. Kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube. Siyabonga.
Ngiyabonga enkomo ba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni. Ngixoxa lowake waba ngukansila wakwaMadlambuti umnumzana Thamani Ncube. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo onguntungameli Nkulu.
Siyabonga ntungameli Nkomo. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje. Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Mpenduke kuwe okay, ungaqhubekela phambili.
Ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa uonavumi wethu babuchuma. Kayisilo qiniso lelo. Ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013, sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa. Lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezano ontanga labo mama labo baba. Bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota. Bafike bamise wonke umuntu oselayinini. Kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha baregister njengamavota. Bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini. Sisale lokho esimile. Thina esimileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikamdede ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokho kade sikwenza. Ume ihola elilodwa engakho lobanga ukhangela udwendwe lelayini labantu abamileyo. So esikuchoyo ukuthi izekhi ihlangothi leZANU-PF. So uMakarawu kuzamile enze intando yeZANU, yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba. Kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba. Kakudingi ukuthela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savuta ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi. Lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuguli.
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela?
Andiyabona lokhu yinto ezayenzela ukubona sibhode siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi wona vele thina lathi njengeZANU-PF futhi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathi sithiwa iZANU-PF. iZANU-PF lathi sinje sibethinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti iZANU-PF bebengabantu abavele lawo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda. Lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable u-Tendai Biti uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi. So ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abeZANU-PF bathatha iziqondi zokuZANU-PF lami khona okungakuphikisa kutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu. Nami nginje kimi lapha eTranandabampopoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota ukuthi amgqamuze umuntu inki lapha ujesu usevotile abamgqamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ukubatheka ngento thana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu ovice president impoko athi angama-shopis ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo manje begithi lokwaphana 12 uyadiliza bengene phakathi bebhutha izinto bethatha izinto abanye nabathatha utshwala abanye nabathatha loko nalokhu so yikho ngithe mina into eqathekeona asikhangeleni bona yiphi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondise into le
uthi kuya kuthela intuthu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko honorable vice president kayisiloqiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kanti siloqiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikaze siboni intuthu ezikhitshayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu nabantu asebesivotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabomama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe Star FM and abantu nayo bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasidingisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela akuyobona la into engishoya.
Olive.
kumbe ubuqalisa yini
okay bengivela ngihlabela nje kodwa le album ekhulile yi album yokuqala engirecorde ngiyedwa bengike ngifithela amanye ama artists but this is the first project eyokuqala ngini ngiyedwa njengo-Lorraine Mablanca so kulelo dalade kule makadunyiswe lenye thiwa ngumakhathende kajesu is a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo thiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo esazitshintshayo ukuthi zichase
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Mablanca ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel okukhonza
alright uLorraine Mablanca Scott intombazane yakhulela kuBulawa uLorraine Mablanca Scott izulu umsebenzi kodwa ningumisis Thothombe yendile nendele ejaheni elihle elikhanga uBlessing Thothombe onguye engisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathingwanigazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kakristu ukwenzela ukuthi abantu babusise
ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakha iphimbo direct
mana ngihlabe
okay.
My we're higher than the mountain when the Lord sanctified me. Singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Singing glory, hallelujah, when the fire, when the Lord.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Mablanca umculi wengoma zokholo lwesiKristu. Yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Hayi siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.